Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akandaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri kukadzi 5/2019 makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Kambani yava Walter Magaya inowanikwa iine mhosva yokutyora mutemo weMedicines Control Act ndokufaindiswa mazana manomwe emadhora. Vadzidzisi vakawanda muzvikoro vateerera kuridziro yekuramwa mabasa nhasi yakaitwa nemasangano anomiririra vadzidzisi. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti vemabhizinesi anobika chingwa havana chavangaite kumisa kukwira kwemutengo yechingwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani ya Prophet Walter Magaya ye Prophetic Healing Deliverance Ministries ye Aretha Medical nasi yawanikwa iine mhosva yokutyora mutemo weMedicines Control Act mushure mekunge vaMagaya vati vainge vawana mushonga unorapa HIV AIDS gore rapfuura vasina kutevedzera gwara rinodiwa nemutemo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMagaya vabvuma mhosva yekambani yavo uye mutongi wedare amai rumbidzai mugwagwa vati kambani iyi ibhadhare faindi yemadhora mazana manomwe svondo rino risati rapera. Vasati vapa mutongo amai mugwagwa vati zvakaitwa navaMagaya zvekushambadza mushonga weyaguma zvakashata chose sezvo zvichikwanisa kukonzera dambudziko guru munyika nekuti vanhu vakawanda vari pachirongwa chemapirisi anoderedza ukasha kuHIV vanogona kurega kunwa mapirisi aya. Vatiwo mukupa mutongo uyu vatarisa kuti aka ndeke kutanga kambani ichityora mutemo uyu uye kuti yakatokumbira ruregerero nekuvimbisa kutevedza mutemo weMedicines Control Act. Kunyange hazvo vabvuma mhosva yavo, vaMagaya vari kuramba vachiomesa musoro kuti mushonga wavo uyaguma wakationgororwa kumalaboratories ekuIndia uye unoshanda sekutaura kwavo. Gweta ravaMagaya vaEverson Chatambudza varatidza dare magwaro avanoti anoratidza izvi. Asi mutongi ati nyaya haisi yekuti mushonga wayaguma unoshanda here kana kuti kwete, asi kuti hapana kutevedzwa gwara sezvinodiwa pasi peMedicines Control Act. VaMagaya varamba kutaura zvakawanda pavabuda mudare vachiti zvavo zvaita munhu watanzi titaure naye navaMagaya pamusoro penyaya iyi aramba kutaura nesu munyori wenhau dzeutano uyo ange ari kutevera nyaya iyi kubvira pakusungwa kwavaMagaya John Kasim audza Studio 7 kuti mutongo uyu unobatsira kudzivirira vaye vanoda kusautevedza zvakaitwa navaMagaya.
Mutongo wapiwa kambani yavaWalter Magaya wakanakira kunyanyanya vaye vanozviti vanorapa zvirwere zvakafanana negomarara HIV kuti vasangoite zvinhu vasingatedzere mutemo, ngavakoshese gwara rezvinofanira kuitwa mukuedza kupedza nekurapa zvirwere. Kana wawana mushonga munhu unofanira kutedzera danho rakataurwa nehurumende rekuenda kumabhodhi anoita zvekuongorora mishonga nekutaura nevehurumende kuti ukwanise kupuwa license.
Mune imwewo nyaya, mutevedzeri wameya vechitungwiza vaJaulani Mutunze pamwe nemumwe mugari wekuchitungwiza vaRichard Miti avo vakasungwa nemusi wemugovera vamiswa pamberi pedare ramagistrate kuchitungwiza nhasi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions masvondo maviri apfuura. Dare richapa mutongo waro mangwana kuti vaviri ava vobhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete, kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Varairidzi muBulawayo vatambira zvakasiyana siyana kuri dziro yekuti varamwe mabasa, vamwe mune zvimwe zvikoro vachienda kubasa semazuva ose, ukuwo vamwe vange vari pamabasa asi vasingadzidzise. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa mune zvimwe zvikoro zviri muguta reBulawayo kusanganisira Baines Primary, McKetton Primary, U Biddle Primary, Robert Treadgold Primary neEvelyn High School yaratidza kuti vadzidzisi vange vari pabasa semazuva ose vachidzidzisa vana. Asi vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti mune zvimwe zvikoro kunyanya zviri mumisha inogara veruzhinji sekupumula North neSouth, vana vechikoro vakawanda vadzokera kumba nekukasika sezvo vadzidzisi vange vasina kuuya kumabasa asa uya vange vauya vange vasingadzidzisi. Mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vatakavafira Joe vaudza Studio 7 kuti kurudziriro yemasangano anomirira varairidzi yekuti vadzidzisi vakande mapadza pasi yadavirwa zvine mutsindo. Vazhowo vati mashoko aburitswa mumapepa nawo ehurumende ekuti gurukota rezvedzidzo vapawo mavhima vakawirirana nevemasangano evadzidzisi ndeyekunyepa, vachitiwo havazi kuzodzokera kumashure kana hurumende ikasanzwa zvichemo zvavo.
About 75% yevarairidzi avo vanosvika 125,000 havana kuenda kuzvikoro. Tinoziva kuti kune vamwe varairidzi vanyengereka nemashoko akataurwa nezuro na Minister of Education kuti varairidzi neministry vanga varicha agreement yekuti varairidzi vamboenda kubasa. Chokwadi chizere ndechokuti hapana chibvumirano chakaitwa na Minister of Education. Uyezve Minister of Education haasiri employer, employer iPublic Service Commission. Saka varairidzi vaneta nokunonga sose nomuromo. Hationi pane chingava dzorera kuzvikoro kunze kwokuti hurumende yaona zvakakodzera kuti iuye neimwe offer iri nani.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo panyaya iyi. Munyika mune varairidzi vanosvika zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu muzvikoro zveprimary nesecondary, uye pane masangano mapfumbamwe anomiririra varairidzi kusanganisira PTUZ, Zimbabwe Teachers Union ZIMTA, pamwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ. Vazhowo vatiwo vari kushushikana nenyaya yekuti dzimwe nhengo dzemasangano anomirira vadzidzisi dziri kushungurudzwa, asi vati kuramwa mabasa kwavo hakuna ine zvematongerwo enyika.
Nezuro vatungamiriri vanopfuura vasere vePTUZ vakasungwa nemapurisa vachinovhunzuridzwa kuti industrial action yakananga chii. Chatiri kutaura ndechokuti industrial action hainei nezvematongerwo enyika, ilabor dispute. Saka tiri kungoti hurumende ngaikoshese zvido zvavashandi. Vashandi havangarambi vachinhonga sose nomuromo, hurumende ichimbonyepa ichitaura zveausterity measure vangu vachinharifa, uye zvine corruption yakatekeshera.
Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati hurumende inofanirwa kuratidza kuti inokoshesa dzidzo nekunzwa zvichemo zvevarairidzi. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti amai Gumbo ati kuramwa mabasa kwevarairidzi kunogona kukanganisa kuvandudzwa kwedzidzo kuri kuitika munyika. Mumwe mubereki amai Fortune Moyo vatiwo vana vacharasikirwa nenguva yakakosha sezvakamboitika makore a2007 ne2008 apo vadzidzisi pamwe nevamwe vashandi vehurumende vaitadza kuita mabasa avo nemazvo nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi.
Tatova muna February temu yatopera, saka vakatanga strike iko zvino inenge ichipera rini, vana vedu vanodzidza nguvai, koma fees atapatara. Have his team. Next team Twitter say to patarashi. wana wenenga zinga kutisa azwite
sevamwe vashandi vemamwe mapazi hurumende varairidzi vave nenguva yakareba vachichema chema nenyaya yekuda kuwedzerwa mari yemuhoro asi hurumende inosimba nerekuti haina mari. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti vemabhizinesi anobika chingwa havana zvavangaite kumisa kukwira kwemutengo wechingwa sezvo vachinetseka kuwana mari yekunze yokutenga zvinodiwa kugadzira chingwa. Izvi zvinotevera kukwira kwemitengo yechingwa kutanga kwesvendo rino. Sangano reBread Manufacturers Association rakazivisa kuti gorosi riri munyika ishoma uye rinobva kunze rinodhura. Mukuru weGrain Marketing Board vaRocky Mutena vati havabvumidzwi nehurumende kutaura nezvekuwanikwa kwegorosi munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Javangwe kuti tinze maonero avo.
Tichiona idu chango chingwa ndo chimwe chakwira hacho mazuva tikatarisa nayo. Zvinova izvo zvinova zvakodzerwa chikuru ndechekuti pane support yavaitarisira kuwana nemari yakachipa pane zvimwe zvavanoimpota zvoenda muchingwa, nokuti muchingwa hamungoenda chete, munoenda zvimwe zvavanoimpota zvavanoti mafetsi nezvakadaro zvinoita izvo maybe even about 40% of the cost of the bread zvinoiswa imomo. Izvozvo ndo zvavari vanogadza chingwa vari kuti tikasawana mari yakachipa yemalocation dziya vanenge vaakuzoenda unongotsvagawo kune anenge azviunza zvinova izvo zvinenge zvaakudhura.
Saka zvamunganongedzere kuti ndizvo zviri kunyanyokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa ichi ndezvipi?
Pavakagara pasi mazuva akapfuura, mazuva mashoma akapfuura, vaitarisira kuti pane mari yavapamwe ingangokwanisira kuwanika, saka iyo haina kukwanisira kuwanika. Saka apa vakuti kuti chingwa chiwanike ndo chinenge chaakutongotizve vaakutongotenga iyoyi zvimwe zvachona zvavanoti mafetsi nezvakadaro zvinobva kune dzimwe nyika. And also vari kuti chingwa chedu hachishandise witi yemuno chete, chinoshandisa vanotoblenda newiti yekunze kuti chibude chakanaka, vanongowedza tushoma chewiti yekunze kuti ibude yakanaka.
Vamwewo vanoti dai witi yemuno yanga iri yemhando yakanaka zvichiita nani, kana kuti varimi vari kurima shoma here, munopaonawo sei?
Iyo witiwo yatikaita muno mudovo yainzi inongokwana mibhimbe dzemitatu zvakadaro, saka ina kunyanyowanda.
Saka zvamungati ndizvo zvingada kunzi zviitwe kuti matambudziko ayagadziriswe ndezvipi?
Chikuru ndechekuchinoti tistabilize economy, ndechekuti tikwanise tiproduce zvinhu zvedu tiri muno, tirongane pachedu toproducea witi yedu yakawanda, toproducea yeast yedu, mafetsi waya avanoimpota aitombogadzirwa muno. Saka tikaimpota zvakawanda zvinopinda muchingwa, nyika inozviwana iyo ichirasikirwa ichifanira kutsvaga mari yakawanda kuti zvinhu izvo zviwanike.
Avo vanga vari mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Javangwe vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 vari parunhare vari muHarare. Sangano rinomirira madzimai munyaya dzezveupfumi reEconomic Justice for Women Project rinotiwo kukwira kwemutengo yechingwa munyika kwavashayisa hope, sezvo madzimai ari iwo vanotarisana nemhuri mudzimba mazuva ose. Evans Zininga aita hurukuro nemukuru wesangano iri muzvare Margaret Masamvi kuti tunzwe pavamire.
Ichokwadi Evans, dambudziko iri dambudziko riri kubata munhukadzi zvakanyanyisa kudarika vamwe vanhu vose, nekuti tinoziva kuti mukugara kwedu tinoziva kuti mudzimai ndiye munhu anochengeta nekutarisa mhuri zuva nezuva, kuti vana kana kuchikoro vatakura chii, kuti vana kana kuchikoro kwacho vaenda nei, vachazonotorwa nei. Saka kana tichitaura nyaya yekukwira kwechingwa tikutotarisa nyaya inonyanyisa kutobata munhukadzi, zvinhu hazvisi nyore panguva inoi, zvinhu zvakaoma.
Munoona here sekuti Zimbabwe nyika ichawana kugadzikana munguva pfupi iri kutevera?
Nematarisiro andakazviita ini nemaziso angu semunhuwo zvake uye nemaziso angu semunhukadzi, ndingangoti kana tisati tasvika mukutaura chokwadi nemukuonesana chokwadi, zvinhu hazvina kugadzikana kwazvichaita mumazuva mashoma ari kuteera. Ivan, sezvamuri kutaura, panoda kuti tibudirane pachena, uye panoda hurukuro dzisina wadzinosiya muhurukuro idzi, senge dzekugoverana kwezi upfumi hwenyika. Kana tikange tati tiri kuda kuti tiite kuti zvinhu zvipavire avo vemabhizimusi vanouya vachibva kunze vari kutsvaga mari, zvoomera mugari asina chimwe chinhu, mamwe mararamiro anga achiwana ngaaine musika wake waakapazirwa, haasisina imwe source of income. Ndiri kuona sekuti zvinhu nyange zvikanzi zvashanduka ete macro level, munhu muzimbabwe nari ordinary anenge inini acharamba achingoshungurudzika chete, zvinhu zvicharamba zvakangooma.
Avo vange vari mukuru weEconomic Justice for Women Project Muzvare Margaret Masamvi vachitaura naEvans Zininga vari parunhare vari muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pamusangano wekuzeya nyaya dzemigodhi muAfrica uri kuitwa kuCape Town kuSouth Africa, mutungamiri weGhana vanana Akufo-Addo vakurudzira mushandira pamwe kumakambani anoita zvemigodhi muAfrica yose kuitira kuti Africa ibudirire. Vaimbi vechidiki vakawanda avo vakasarudzwa mumakwikwi aive nemutsindo vachange vachishanda nenyanzvi mukutsikiswa kwenziyo dzinobata gutsa ruzhinji pamwe nekuita zvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa16 kukadzi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutaura nhasi manheru kechipiri muurongwa hwavo hweState of the Union kumatare eParamende, panguva iyo dare reCongress riine vemarudzi vashoma uye vanhukadzi vakati wandei. Vechidiki mubato reZANU-PF vari kukurudzira veruzhinji kuti vatsungirire mumatambudziko akatarisana nenyika, vachiti vane chivimbo chekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachagadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Rutende Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatapi venhau muHarare, vechidiki vebato reZANU-PF vati vawirirana kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kupiwa mukana. Mumwe vechidiki ava, Muzvare Yeukai Simba Negavi, vati vanonzwisisa kutambura kuri kuita veruzhinji nekuda kwokusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Muzvare Simba Negavi vati vaMnangagwa vanofanirwa kupiwa mukana wokurwisa uori, kutsvaga mari dzekunze pamwe nekugadzirisa matambudziko ari kusangana neveruzhinji muupenyu hwavo.
Tinonzwisisa kutambudzika kuri kuitika vanhu vemuno muZimbabwe zvichikonzerwa neikonomi yedu yanga isina kumira zvakanaka, asi tinokurumbidzira kuti tive nemwoyo murefu, tipe purezidendi vedu mukana wekuti vaite re-engagement sekutaura kwavakaita mazuva atikanga tiita sarudzo, vaite fight corruption. Zvinova izvo zvimwe zvezvinhu zviri kushandiswa naprezidendi vedu kurwisa machallenges atinawo akanangana neikonomi yedu. Ngatishingei timire naprezidendi vedu, tisadzokera kumashure.
Muzvare Simba Negavi vati vose vechidiki vari kushora zvikuru nekwavanoti kushandiswa kwevechidiki mukuratidzira kwakaita munandira. Zvichakadaro, rimwe sangano rinozviti Citizens Forum rinoti ranyora tsamba dzenyunyuto kumasangano akazvimiririra avanoti akabatsira mukurongwa kwokuratidzira kwakaitwa mwedzi wapera. vachitaura nevatori venhau mukuru wesangano iri vaAlex Gakanje vati masangano aya akapeshedzera mirishonga uye vachavharisa. Mamwe masangano adomwa neCitizens Forum anosanganisira Crisis in Zimbabwe Coalition, Law Society of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemizinda yeAmerica neBritain.
Masangano akazvimirira achapetishena anosanganisira rinonzi Crisis in Zimbabwe Coalition, rekuti muchinzwa zita racho haritowirira nerunyararo. Saka vanhu vanorarama nemhirizhonga. Chanyorera inonzi Zimbabwe Lawyers for Human Rights, aya magweta anotiwa anochengetedza kodzero dzevanhu. Tavanyorera tichiti kosei mazuva maviri tisati asvika pazuva remhirizhonga, vakanyora meseji yavakataura kuti munhu wese usatye, tichakupa ugweta pachena. Izvi tiri kuti ndizvo zvakakonzeresa kuti vamwe vanhu vave nezvivindi zvekupinda mumastreets mumigwagwa vachiputsa zvitoro zvevanhu vachiziva kuti tine magweta emahara.
Asiwo mukuru weplatform for youth development inova nhengo yeCrisis in Zimbabwe Coalition vaClarice Maduku vashora zvikuru Citizens Forum vachiti kutyidzirana kunodzorera nyika shure. VaMaduku vatiwo vese vane mwoyo wekuda kuona kubudirira kwenyika vari kukurudzira nhaurirano izvo zviri kuitwa nemasangano avanodyidzana nawo.
Panguva yatiri Zimbabwe iri panguva yakaoma, munyika mune gopoto, munyika mune mapishapisha, munyika mune kusawirana kwakati kuti, zvekuti vanoda kuti nyika ienderere mberi vari kudaidzira dai vanhu vataurirana nhaurirano yotaurwa kuti tichii chatiri kutaurirana nezvazvo in terms yekuti totangira papi tichienda kupi. Saka nguva ine ndeyekuti kana pane zviri zvakaitika kunyanya pakaita shutdown, zvakaona zvakaitika pakaita maproperties akapwanyika and so forth, there's a lot of damage, zvakapinda kunaka nezvekuti vanhu ngavagare pasi votaurirana. Civic society ine maonero akasiyana siyana. Chine chakanaka nechekuti vanhu vanodaidzana vogara pasi. Mathreats anoita kuti gopoto racho rirambe richienderera mberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reBritain neAmerica pamusoro pemashoko eCitizens Forum. Nyika mbiri idzi dzakabuda pachena dzichishora mabatirwo akaitwa mirishonga nemauto nemapurisa. Vanhu vanodarika 10 nevashanu vakapfurwa vakafa uye vanhu vanodarika makumanomwe vakarapwa maronda akakonzerwa nemabara epfuti. Hurumende yeZANU-PF iri kupomera MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mhosva yekuronga mirishonga. Asi MDC inoti haisiyo yakaronga kuratidzira uku uye zviri kuitwa nehurumende zvakafanana nekutsvaga uta mugate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende yeBritain inoti ichawedzera mazita ezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe pavanhu vakatemera zvirango zvichitevera zvakaitwa nehurumende yeZimbabwe mushure mokuratidzira kwakaitwa nevanhu masvondo maviri apfuura. Vachipa humbowo pamberi pekomiti yeparamende yange ichinzwa humbowo kubva kuvanhu pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe, gurukota rinoona nezveAfrica muhurumende yeBritain amai Harriet Baldwin vati pari zvino Britain haichatsigiri Zimbabwe kuti idzokere musangano reCommonwealth, vachiti hurumende yavo iri kuisa vamwe vanhu pazvirango mushure mezvakaitwa nehurumende kuvanhu vakange vachiratidzira kusafara kwavo nekukwidzwa kwakaitwa mutengo wemafuta edzimotikari.
The committee is probably aware that the process of rolling over the sanctions, the EU sanctions, has just come up, and the UK has been arguing that it is not yet time for us to allow those to expire.
Ndinovimba kuti committee inoona kuti nguva yekupamidzira zvirango yasvika. United Kingdom yagara ichiti nguva yekubvisa zvirango haisati yasvika. Kana tikatarisa zvakaitika muZimbabwe masvondo maviri apfuura, tinoona kuti panotove nechikonzero chekuwedzera vamwe vanhu vari pasi pezvirango. Tanga tichinzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vachiti vanhu vakaurawa nekurova vanhu vachasungwa, asi hapana chatati taona chichiitwa kuvanhu ivavo. Ndivo vamwe vanogona kutongerwa zvirango.
Amai Baldwin vaudza komiti iyi kuti mushure mukuurayiwa kwevanhu nekubatwa chibharu kwakaitwa mamwe madzimai vakataura nomumiriri weZimbabwe kuBritain pamwe chete nemakurukota eEuropean Union neAfrican Union anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika.
The UK is one of the members of the Commonwealth. Clearly, it would have to be a unanimous decision by all 53 members. But
United Kingdom ndeimwe yenhengo dzeCommonwealth. Naizvozvo kudzoka kweZimbabwe muCommonwealth kunofanirwa kubvumidzwa nenhengo zhinji. Asi pari zvino United Kingdom haikwanisi kutsigira kudzoka kweZimbabwe nekuti zvatakaona zvichiitwa kuvanhu handizvo zvinofanirwa kuitwa nenhengo yeCommonwealth. Apa ndipo patinovimba kuti South Africa, Mozambique, Botswana neSouth Africa dzingabatsira.
Amai Baldwin vati Britain icharamba ichibatsira avo vari kunetseka vachiti pari zvino Britain iri kubatsira vana vanopfuura zviuru zvitatu pamwe nokutsigira nzvimbo dzine madzimai anoda upoteri kubva kuhurumende. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mkonza, vanoti Britain yaita zvakanaka asi havana chokwadi kuti nyika dzeSADC dzichabatsira zvakadini.
Ndandofunga ndechekuti Britain yakuratidza kuti yapengenuka, yakuchiona kuti aiwa yakanga yanyengedzwa kuti hurumende yava Mnangagwa, hurumende ine shanduko kune hurumende yava Mugabe. Asi zvakaitika masvondo maviri apfuura zvinenge zvakachivaratidzawo kuti aiwa makudo ndimamwe. Hapana kushanduka kuhurumende kwakaitika. Chakangoitika kungobva kwava Mugabe nevamwe vashoma shoma, asi maitiro ndiwo ayo avagara vanga vasiri kuwirirana navo ndiwo aramba angoripo.
Chimwe chavataura zvekare amai Baldwin ndicho kuti pari zvino United Kingdom haichakwanisa kutsigira kudzoka kweZimbabwe musangano reCommonwealth. Munozviona sei?
Izvi zvinhu zvinofanira kubata hurumende yava Mnangagwa nekuti vanga vachivimba kuti pasi rose richava nekuvapa mukana. Asi zvaakuitwa nehurumende yeBritain zvinoratidza kuti hapana ari kuda achada kuvapa mukana mumwezve nekuti vakaratidza zvavari masvondo maviri apfuura. Saka zvinhu zvinofanira kubata hurumende yava Mnangagwa nekuti zvavari kufamba vachiudza pasi rese kuti Zimbabwe is open for business uye kuti vari kuda kuti vayanane zvakare nepasi rose zvinenge zvisina kwazviri kuenda.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Rick Mkonza, vachitaura vari kuSouth Africa kwekare. Tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri musocial media.
Muchirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Mukoma Klapos Matambandini.
Taurai henyu, muri kupi mukoma?
Izvi ndiri kuBotswana.
Ehe, taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Nhau yakaitika nezuro tanga tiri kuSouth Africa.
Ehe.
Zvinhu zvinorwadza kuti takasvika pachipatara zvakanaka.
Ehe.
Tikatambirwa zvakanaka nemasecurity nemapurisa. Hatina kuita zvemhirizhonga asi kuti tanga tichingora kwanga kuri kuimba nekuratidzira bedzi iri nyunyuto. Tarisa nyunyuto iri kuti munhu agone kuti adzokere kupi kwaanga achifanira kuti andorapwa ari kunyika kwake nokuti iye anoziva chimiro chiri mukati menyika. Kuvanhu vasina mari yekuuya kumuSouth Africa vaikwanisa vanorarama sei? Taparadza uori. Uori chaihwo ndo huri kuti uraya. Ngahuparare mukati menyika togona kusumuka tikaende mberi zvakanaka chaizvo. Aiwa tinotenda sisi Marvelous.
Babai.
Oswerawo zvakanaka.
Okay, babai.
Hello, makasimba here?
Aiwa takasimba, tiri kutaura nani?
Hawu ndi Christopher Chapeyama. Patiri kuhai zvakangooma nekuti
Fuel haichawanikwa zvakare, hanzi zviri kufamba sei?
Zvinoita ndechekuti kubva ipopo patangozvima price yemafuel akakwira.
Ehe.
Vazhinji vane magaraji vakongonetseka nekuti
tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.